Vachitaura nevatori venhau muHarare, sachigaro weZimbabwe Youth Action Platform, vatonderai chidawa, vati utungamiriri huri kwahusi kushandira bato uye huri kutadza kupa vechidiki gwara. Vachidawa vati vari kupa utungamiriri hwavapupura itogarepi mazuva matatu kuti vagadzirise nyaya iyi.
Youth League vachipinda muofisi vakalaunch inonzi ED#MyVote. Yaifanhenge yakadzika kuma provinces but vakakundikana vanhu vekuma provincial chairman ndo vakahotanga kuzviita zvichireva izvo kuti top 10 yedu yeNational Youth League are clueless, hapana zvavanoziva. Vakangopinda maoffice kuti vanzi mashefu nenyaya yekuda zvigaro. Chavapa 3 days to shape in or shape out. 3 good days shipping or shape out. Havana kusarudzwa. Takaita consensus tikawirirana. Semaitira takaita consensus iwayo. Changoti yamwe consensus yekuvabvisa. Kana vachida basa ravo, tavapa 3 days yekutiratidza kuti vanogona kushanda. Ngavashande.
Munyori muchikwata cheZimbabwe Youth Action Platform, vatinashe mashambo. Vati vatungamiriri vavo havana hurukuro dzavari kuita nevamwe vechidiki kana kutsvagira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa Rutsigiro.
So we are just demanding kuti vakomana varimo kana kuti varume varimo vari munational executive yedu vatikwanisewo kuitawo engage vakwanisewo kuengageawo nesu ma youths on the ground. Vasanyanyo concentrate on my primaries or my constituencies avo avaida kurana, because we have a bigger task at hand. Tinoda kuti tikwanise kuhwinawo my elections, and we cannot do that kana tine leadership irungofunga kumadoro, irungofunga kugara vachiitawo zvavanenge vachiita zvisinei nekusimudzira nekukurudzirawo mukuru wedu wenyika vachiincluda isusuwo vechidiki mumaprograms acho.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wevechidiki vatinashe mushipe, avo vati vechidiki vangadai vatotanga kukurira mutungamiriri webato rezanupf nzira sezvo urongwa hwebato iri hwakaparurwa.
Tikuchema navo kuti dai vatangawo kuvhurira mukuru nzira pasi. Handiti vachiinvaita maassociations emayouth ese akavhurwa, handiti vachibatsira mukuru, handiti pakukampeina. Iyi manifesto yakataurwa, mayouth akaincluda mumanifesto, itoripo burosha yemamanifesto iyoyo, handiti 12.5 million dai vachiudza mayouth zvokuita, voudza mayouth kokuiwana mabhengi kwairi kuisa, handiti voinvaita maassociations. Maassociations mayouth akawanda ane maprojects avada kuita, handiti but they have no idea kuti funding yacho vanoiwana sei. But iripo yakabudi, yakalonchwa, handiti. Saka mukuru wedu paakalonja anikachiexpecta kuti youth league yomobilize yochitanga kuita sei kushanda. But kana ivo vakagara vakarelaxa vakamirira kuti mukuru aite zvese hazvibatsiri.
Studio 7 yatadza kubata vatogarepi sezvo nhare mbozha yavo yanga isingaiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.